tinofara zvara nhasi rata kuti Red Friday maticha majekumaruwa mazhinji apatisipeta kutaitwa madiscussion forum akawanda vachisindisana kuti vawana vava nezivo remalabor rights avo. Tine manyowa yedu yatakagadzira etraining inoshandiswa nhasi yatenderera nyika yose. Tinofara maticha ari geared for action ende nhasi tatisingoti kungominimiza cooperation, vamwe vanenge vachiitawo masitini, vamwe vachingotsvakawo zvikodzero zvinonga vasiri pabasa. Saka tiri kuona momentum yedu iri kubuilda zvakanaka, tichienda kumberi uku tichidhimanda mari yedu kuti iuye iri mari inoita kuti vanhu vakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Pari zvino inimi nehurumende makasiyana pakuti chii?
Hurumende yakaenda kuboka reapechi kuNDNC vakanosiya vachiti vanokwanisa kutipa 15% increment. 15% salary increment inoreva kuita $42 kune munhu angachitambira $280. Inovezve mari inoramba iri shoma shoma tichitarisa pane pova bottom line yedu yava kusvika ku$720. Saka tiri kuti hurumende isimudze mari iyi ne100% isvike patakataura pa$560 kubva pa$280 kuitira kuti vanhu vakwanise kuraramiswa mhuri dzavo.
Iko zvino izvi nyaya yebasa yakamira sei?
Kubasa vanhu havasi kushanda nekuti vane kugunun'una kwakanyanyisa, asi hatina kuti vaende kudzimba dzavo. Vari kuita masitini kumaruwa kwatiri kutaura nezvako, vari kuita masitini varimo mukati nevamwe vachiita magoslo tichigadzirira kuti kana taona kuti nyaya iyi yaramba varamba vakasvika madziro zvomene, tozoenderera mberi tichienda kufull blown strike. Nekuti nyaya ingoripo ndeyekuti isu chatiri kuda hatisi kuenda kustrike. Strike is unnecessary. What is necessary is just for us to be paid. So the government must intuite zvinhu zviri paa zvakangonaka kuti vetipawo mari vana vedu vasaramba vachirasikirwa nenguva yekudzidza.
Saka pari zvino pane zvamuri kuronga here?
Tiri mubishi rekuronga sezvandataura zviya. Takaona kuti strike action chimwe chakaita kuti titadze kuenda pafull blown strike nyaya yekusileka kweproper coordination. Saka tiri kuronga tiri paground izvezvi, ndiri kuenda kuno presenta pacoordinating committee yemudistrict remuweza. Tati kutarisira pachova maticha atwenda ari kumibva kusikoro zvakasiyana siyana vachiona vachicoordinata action yedu yezvi yagoing forward. Ndo zviri kuitwawo nyika yese, maleaders ayo nyika yese tangopanana madistricts ekuenda. And tiri kufara nemareports atiri kuwana kuti vanhu vari kusangana vachisunga zvisungo nekuenderera mberi vachimobilisa for future action.
Munotarisira kuti muchaita zvekumbomira mabasa?
Kana isu hatisi kutarisa, hatisi kuda kumira mabasa, asi kana vakaramba vasingadi kutibhadhara tichazomanikidzwa kumira mabasa zvachose zvekusatienda kubasa kwacho. Isu tiri kungotarisira kuti dai vaita zvinhu zvinotariswa zvokuti vatibhadhare mari yedu yatiri kukumbira, inove mari shoma shoma isingambodarike papova deadline. Akanga vatadzawo kuita izvozvo tichasara tisina option. Izvozvi tiri mubishi rekunetsana nemamembers tichivanyengerera kuti varambe vachishanda, varambe vari ikoko zvavo vachiita masitini vachidi tiitiwo pamwe mari yedu ingawe. Kana vazoramba vachitadza kuti bhadhara, hatingazorambe tichikaoma dhaudi vamembers vanhu vachazosimanga vayangoenda pafull blown.
Muri kushanda mese namamwe masangano evadzidzisi here?
Hatina kuzombonya, hatisinganyoda kufollowa zvavari kutaura nezvazvo, nekuti tiri kuona kuti zvingatidyire mwaka wakawanda. Isu tiri pafokasi pakumobilisa maticha, not only mamembers zedu asi maticha eshe anoda ari greased kuti tiite muonera pamwe tichibvisa hondo iyi inoita kuti vanhu vawane mari. Tinozwa vachitaura zvakasiyana siyana kune vamwe vanozviti vanomirira maticha asi vachitotaura vakamirira hurumende kuona vamwe. Saka tikaona kuti tingadyirwe nguva tikada kuramba tichingotandanisana navo kuti vati vafungei nhasi vachafungei mangwana.